vakafana bata chigaro chemutevedzeri wemutauro wetriple C vagift osalosis va vati izvi zvinoratidza kuti veruzhinji havasi kufara nekubata kuri kuitwa vasikala navangarivhume asi vamugwadi vati nyaya dzavasikala navangarivhume dzinopedzwa nematare chete
hazvina maturo zvinyorwa izvozvo uye hazvitadzisi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa emutemo nekutongwa kwenyanya kuti vaite basa ravo uyezve vanhu vaenda kunonyora izvozvo kuparamendi makwara dei vanga vaine ushingi vachiti vanoda kuona kuburiswa kwevanhu ava baiginya as they are trying to portray kuidei vangoenda kakuchikurubhi handiti vari kuchikurubhi nekumatirongo dei vaenda kaikoko vanopedzerana nevakavachengeta nekutoziva kuti vakachengetwa ikoko zviri pamutemo
vamukundiwo vati chakonzera izvi inyaya yekuti nyaya hadzisi kutongwa zvakanaka mumatare
zvakubuda izvi zvakuratidza kuti vanhu vaakushungurudzika nehundendendoka neudzvanyiriri huri kuitwa hwekuramba vawiwa navangari zvinhu vakavharirwa ivo vasina nemhosva dzavakaita
vasikala vakasungwa gore rapera zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo recitizens coalition for change muzvare moblessing ali kunyatsime nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanu pf papayas jamba mukandi avo vakatobvuma mhosva mumatare vasikala vakazopomerwa nyaya yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga kuvhiringidza mafambisirwo enyaya yemumatare nekuita zvisina maturo vakazobatwa nemhosva yekuvhiringidza kufambiswa kwenyaya dzemumatare iyo vakazokwidza kudare repamusoro vachipikiswa kubatwa kwavo nemhosva vangarivhume vakatongerwawo kugara mujeri kwemakore matatu rimwe chete rikasendekwa parutivi mushure mekubatwa nemhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 mukuratidzira kwakange kwasherezerwa nesangano rejuly 31st movement iro ravanotungamirira vangarivhume vari kupikisawo kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa uyu mudare repamusoro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.